Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodale Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mubayiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona Nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutongwa kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta vachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabayiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vadewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo. Zviripo izvozvo kuti muri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asi iwo tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida panenge pava kuti pamwe pane vari kutya kuti hapwa dzapfukurwa pachivara kana kufumurwa kungazoitwa kana nyaya ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane. Asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tino kana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezvipi, kwete kutarisa kuti ane masimba anokunda mumwe ndeupi. Zvadziswa kana kuti zvinotsinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakamboikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara. Sa zvakanakira zvakare ndechekuti zvine mabhuta mukati ematii ese izvozvo kuti kodziro dzavo neishuviro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo. Tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi.
Saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoreranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese.
Hongu asi kana magweta achitaurirana vanenge vachiita zvavanenge vatumwa magweta pachavo tinenge zvichingovanhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete. Vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotorwa kuti mutemo unoti kudii ndopanokoshera magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na4pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirawo kusecha. Tikatokumbirawo tsamba yenyu nobva vatipa. Iri timu yanga yakati one day. Then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwaoke pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda, ten vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha, hapana chavati vawana and hapana chavanoona because hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anoti panyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine mhanza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvimurivo zvanga zvakafushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Hazi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kuMorgan Teachers College akatanga September. Initially takabhadhara 1.6 ndobva kwazonzi kodi wa top up ye800. Saka yese for the term yakaita 2.4 tisingaverengi mamaprovisions yaanoda. Then for this coming term yatiri kupinda parikudiwa 5500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti muriera anoti muri aizvizi kuti mari haikwani, inenge ichinguda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko atava naroma ndeyekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi irura allowance. $13 haikwani kuti titenge kana loaf rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tikuwana chinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana kuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabank. Saka hurumende dai yatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti pa ruwa allowance.
Muzvare Lini Yangiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwaChirumanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kukuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasipasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Ngiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiuru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu 60 nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro. Vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa, zvinhu zvizvi kutengeka. Mabhuku anoti vatatai mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa, asi kutengeka. Zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza, havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yavanokwidza isiyo manjee.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yainge iri 1,000.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana.
Mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje kana kuri sekwedu kumusha anga achingondouyai nemabhemba kumuzosakura. Kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina mari, tisati anenge achingostraika. Asi kundouyai nemapabva nezvakati nekungodhurisirana chikoro chacho, handisi zvati ana ruinde wechikoro.
Nemaondorenyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei?
Iyi nyaya iyi zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambosiyirwa rimwe bato, tambopindawo rimwe nerimwe bato tamboona kuti ndonasa kuti zvinhu zvomunhu wadzikama ani because aiini zvaikupara zvinhu zvinhu zvasvika pakuoma. Taomerwa zvokuti aine mhepo, nyika aine nzara, musha wapinda mhepo. Haiwa, hazvina kumira zvakanaka. Mari yacho haisi kubatika ende zvinoita sekuti iwo unyezve unoite chigwadza chedabereki bhadzi nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha hana zvaari kuwana. Bhozi mari ari kuora haisi kana kutombotenga mhuri yake anenge ane vana handizi. Then another scarf, another transport. Kuti aende kuchikoro every day achidzoka. Another bhutsu yake chaiko. Another sipo, another hembe yake kupfeka. But nobva ngoona kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakatokooma manje. Saka zvokubata kwese kwese.
Mwana paakaenda kuchikoro, iye akati akanosangana nematambudziko akadii?
Tambudziko ririko guru chacha ndirekuti kudzidza kudzidza hakusi kudzidziwa zvako. Ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngawo sekuti musi vanenge vangofunga hangu kudzidzisawo vanongodzidzisa kuti nguva dzasi kutenga kavha iyi asi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvangena.
Ava vanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma naMike weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo, muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga. Mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende yeUkraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaaiti kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisisina mvura. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu, asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda, izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pazuva, iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru. Zviri kudo tishungurudzawo tatambura isu dei tawanigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura, nekuti tatambura hatigezi hatisuki madziva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwava hakutorina zvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi tisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Hamvura yekunwa hatina, vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo. Saka mupenyu watiri kurama hwakaoma, zvibhorani hakuna. Unoti utanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu, wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti indiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani, kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndiri kuenda kunoteka mvura, une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe ndombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongo gara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvibhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane, vakasatodero zvingafambi zvakanaka. Noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati, ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that takariya rinenge rakawira rakavharira mapipe robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari iyi vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kugara, ende yatakadoshandisa takadrilla mapose pachachacha patongogara kutotonga clinic kubata nai nekugama kamaclinic. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa clinic.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Azwana about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrilla maboesmaequipment ekuipa maboes Sunday May, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Akapedu Zimbabwe, zvemunyika munomanjidza kuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvemunyika munomusimaze, hatifungoti gore rino racho kuti pane zvinhu zvichafamba kana kuti pane zvinhu zvichange zvakanaka. Hapana zvekuti kubva kuona kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMBC. Mapurisa hateve nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Izvozvo vangoendeka mukakudherera soka kungoshungurudza vanhu zvoita izvi zvatoewesa. Naimboti mapurisa aitishungurudza murodhi bhate zvino zvatoe kwatonyanyiso. Saka munyika munomu kiti hapane chakanaka, hapana chakanakira chimwe, kungorwadzisana chete. Ichazikana kumbofamba president anenge akangonyarara chiitwa bhora, nyika isiri kumbofamba zvakanaka, ende zvese zviri kurwadza. Hapana chakanaka munyika munomu. So kungorarama nenyasha dzamwari, kungoti dai president vachimira kana sezvochitondotongoswa 2030 yacho yavanobvira kuchara evamira semurume vakwanisa kugadzira chimwe chete chiri kunetsa munyika. Hamuna chinhu chakanaka, makamboya makaona kuno muZimbabwe zvese zvikurwadza chete, kubva kumari kusvika kuchikoro, kuchipatara kasi zvosiri kumunda chibage chakatsva
muri kutaura na obeti yu ndiri kuHarare budiriro
ehe taurai tinzwe
zvikuitwa nemapurisa izvi zvinonaka zvikuitwa nemapurisa izvi haindoona kuti dai vari vamwe angoramba kushandiswa darupozi pakupera kuziva kuti vachange variwo futi vari kutotamba nhamo saka pamwe panyu ngavarambe kushandiswa
imimi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaitongotaurawo kutoti aiwa hondo dzavanotagara vachitaura kuti vakarwa ana baba vedu like baba vangu mofi vakarwira ini but vachiona kuzvibitika izvizvi vanoona nge vakarwira mahara nyeperei kuti zviri kuendeka hapana kana hwani tiri kufamba kana tozibata chiri naniwo hapana izvezvi hakuna mvura masiweji aringodhubhuka everything hapana kana chiri nani
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chikwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamariketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donald Jinyai weTriangle, avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne Makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weleague pamwe newe Cup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, muteveri wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwematimu, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandii pamari ndopokunyatsotanga ipapa kuti akofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo mamoney bags araura zvekare Last Jesse naStellingala kumanika Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashe museti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Lager Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achati kurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaWarriors iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandela 2020 ngontungamili Nkomo.
Sebejika futhi babe njalo banqabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nje kusiphatheka kabuhlungu kavele kuningi kusenzakala. Okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Akila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bedeyinsizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethele linyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthiwa yinsindaba phendula abadaleka babesithi khona icala lembula ingubo lingeni. Laba bantu sebephelelwe. So sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe baketha lesibuye elizulu. Bethi lesipangano khathesi la yaqalisa isenze nje isipangano. Yoyoyoyo bengababo babaphika babaphika okunakabaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu. Laba abantu angathiwa ngamashirugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa uthiwa useke wabotshwa ngathiwa ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yikuthiwa libandla ukuthi liphelele ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. so vele vele athi vele sesukuzwile so bese sesibamelile so ukuthi ba vele kuvele ngapi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sechiyana lokuthi amashulubi kawasiwe ezani ngawethu ukwenza ukuthi bake baphefumule ngoba abaphefumuli bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebadlali yeMDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini
asila sona ukuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela kuground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizandla
unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ube phathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwe. Kubika intatheleza indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eweteleni yeholiday in eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwe. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba zathi ubona umuntu kade umuntu ebhodile ulethembo lokuthi sengivela faka i-report yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitha. Even now, la bona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphumile sisibathembe ukuthi bareportiwe sebejika futhi babe njalo banxabe kuye ebusuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika esigabeni zethu ngokutshiyana ngokutshiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona khona into le kayitshintshwa ukuthi bakunanzelela ukuthi lesokuqedi kaqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi ezilonge zinxa kuyikuda bakunanzelelanga i-target yethu le-12 billion ngeke siyibambi sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukufika kungani yagagasa lokhu senzile ithoma ngizobuhlungu ngento esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshiwe kakhulu bazi babotshwa even khona laba bamabemba sihlala sibabophisa nahlala siyamangala sengaze ngadeka.
Umeli we-Highfields East edalele ephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from His Excellency, stop it. The issue to do with the merchant will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho beludaba lokubulawa kwabantu luyaphela. Elizwe linye kuphela elingathiwa nguMongameli ukumisa lokuganga. Lisiyatshonela ngakwese kuphelile.
Oze kulomhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirai Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epitome of criminality.
Ngona ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese kusiba labantu abathi sipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimnini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela eliqhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono ukukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengela maphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathele zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Wayababuyisela emuva, kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethu atshiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singalukuphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esitaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMkhono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMkhono weShuro uthi basakhulumisana lohulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi Ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo Registrar General. Udaba ngeke banakekela yini laba ngaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi baya kwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathikile kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabe Zimbabwe kwele Botswana.
Umgono yeshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kwele Zimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kwele Zimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United nyelele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngokuqeda umbuso weqembu leFC Platinum lona eselibe zintshantshi kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
Won the league now is it 3 years on the bounce. They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo. Sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo. Njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esitshiwo ngumqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abanengi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kuqembu leCape United lele Harare City uMark Mate. Esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBoso. UHarrison isizalwane seNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayo lePort Vale kanye leStoke City enguNozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuhlelo was a Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Ah, sebunjalo sebunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nginguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So ushithi ibhende esiyihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Madoda umhlaba lo sinobungozi, ubuphila buwo wena wamandla awubaba sithethelele sesiphuma izolo zethu. Matotum tava los no bungos, umo pila buo, ngena wamanda, au baba si tetelele, setumi zono setu.
Li tolagala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalatu wethu bazithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi khanda mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
We baba sithethelele thina, uba thethelele.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kona lamanamba u-061 963 6853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda sihlukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thebos bonisi bavisa dlala ikatari yabafana zekhaya. Oh,
Sebe kala botando. Sebe kala botando. Uye choloj. Sebe kala botando.
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngu-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.